COVID-19.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 zvita December 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandi hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere checovid-19. Asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi pasi.
Vanhu gumi nevana 14 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,367 vakabatwa nedenda iri nezuro wakare.
ZANU-PF sekugara kwayo yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi, ikatumira matsagi vanhu vangazvisvika almost 200. Tiri kutikashamadza ndechekuti kuuya kwavaita katiri pahotel patinofunga kuti pane security.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nevatsigiri veZANU-PF muBulawayo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,367 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4,759. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana nemakumi masere nezviviri zvine makumi mashanu nevanomwe 182,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe 3,999,170. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi masere nevashanu 3,013,385. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Ruzike vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana tikatarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri zuva nezuva, zvikuru sei sezvo nyika ichitadza kuvheneka vanhu vakawanda denda iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navaRusike.
Iye zvino izvi mamiriro ekunze haana kumira zvakanaka maringe neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19, kunyanya-nyanya kubva zvatanga varianti itsva yeOmicron. Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere checovid-19. Asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi pasi.
Saka zvinorevei vaRusike?
Zvitoreva kuti uwandu hwevanhu hunogona kunge hwakatowandisa kudarika manhambazi aya atiri kuratidzwa zuva nezuva. Saka izvozvo zvinoita kuti mumwe nemumwe ange achichenjera kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi cheCOVID-19. Tikatarisa nguva imwe chete gore rapera, ndingati munguva yatirino iyi mugore rapera ra2020, takanga tine vanhu vaisvika ivo 13,700 vakange vabatwa nechirwere cheCOVID-19 apo patairwisana nesecond wave. Asi yezvinezvi tasangana ne4th wave mugore ra2021. Munguva imwe chete iyoyo tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vave kubatwa nechirwere
cheCOVID-19. Ko tichitarisawo varasikirwa neupenyu kusvika pari zvino?
Vave kutosvika 5,000 panguva inoyi yatiri inoyi yemuna December 2021. Vanhu vakawanda zvikuru ivavo varasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvoreva izvo kuti nhau yekuzvidzivirira, mabasa edzidziso uye nhau yekuti vanhu vabayiwe.
Panofanira kuitwa sei apa?
Kurudziro inofanira kuramba ichienda ichitekeshera kune vanhu vakawanda. Hatizivi kuti iyo Omicron ichatisvitsa kupi. Hatizivi kuti patinopedza horodhe yekisimusi nenyuere zvinhu zvinezenge zvamira sei. Saka tinoda kuramba tichipa mashoko edzidziso kune veruzhinji kuti munguva yehorudhe ngatizvingwarirei. Kana zvekufara nekufarisisa zviya, ngatiitei tichitsika mabhureki nekuda kwekuti tinokwanisa kuzorasikirwa nevanhu vakawanda. Zvipatara zvedu zvinokwanisa kuzokurirwa neuwandu hwevanhu vanezenge vakubatwa nechirwere cheCOVID-19. Saka mabasa edzidziso echenjedzo ngaarambe achikurudzirwa kune veruzhinji.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vatsigiri varo vakarohwa vari mumusangano wavo mune imwe hotera muBulawayo nezuro. Mutauriri wesangano iri vaObert Masaraure, avo pachangosarudzwa kuva mutauriri wesangano iri, vaudza Studio 7 kuti vatsigiri veZANU PF vakapinda mumusangano uyu vachiimba nziyo dzebato ravo uye vachivapomera mhosva dzekushanda nekutambira mari dzinobva kuvavengi. Izvo vanoti ndezvemanyepo.
Tatenda mukuvawande tavoitika ndechekuti ZANU PF sekugara kwayo yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi, ikatumira matsagi vanhu vangasvika almost 200. Tiri kuti kashamadza ndechekuti kuuya kwavaita kati pahotel patinofunga kuti pane security aingabhurichwe zviri nyore, vakapinda vakasvika pakupasa madhoo kupinda matatiitira musangano, vakarova vanhu vachipasa zvinhu. Tine vamwe vakuvara vari kutori kuchipatara vari kuonekwa nana chiremba. Vanhu vanga vachiti veZANU vauya ava vanga vachitiakuza mhosva dzakasiyana, tinoda kubvisa hurumende kuri kupiwa mari nevarungu nezvimwe zvakadaro.
Saka zvazofamba sei musangano wenyu wabva wapera here apa?
Members ecoalition tinoramba tichiatenda nekuti havana kudzorwa kumashure, varamba vachishingirira kuenda mberi neprosesi yavo. Chazongosara chete ndechekuti pazokundikana kuti tisarudze chairperson navice chairperson, nekuti vamwe vakakuvara vava vachakwanisi kuendeza mberi neprocesi. Asi maresolutions abuda zvakanyanya anosanganisira yekuti coalition iite yevanhu ichishandira vanhu iri devolved isiri kuHarare chete ichibata munhu wese ichiita kuti maindresti evacitizens ese anga achaaaende musiwo yekuti igadzise nhuna dzevanhu. Saka tichange tichizokoka musangano pasina kupera mwedzi unotera kuti tiite sarudzo dzachairperson navice chairperson. Ini saspokesperson tichange ndichiacta sachairperson kusvikira urongwa hwekusarudzwa kweutungamiriri hwasachigaro nemuteedzero wake waitwa.
Maziva sei kuti vanhu vakurwisa yava ndeveZANU PF?
taziwa ninyaye kuti vanga vachitapota vachiita maslogan emusangano wavo weZANU-PF vanga vachipushawo zvakanyanya vachitaura kuti vachishandisa rhetoriki inotaurwa neZANU-PF yekuti munosponswa neWest vachishandisa rhetoriki yemasanctions nevamwe vachato identifya vanotombozikanwa nevagari vemula wayo vanga vari mupati yemusangano wedu vachitozikanwa kuti ava vanhu veZANU-PF ende mapurisa azouya tatokwanisa kupavarongedzerawo vamwe vacho vasati vafa asi havana kukwanisa kusungwa nekuti tatitori nevanhu vemubhula wayo vanovaziva vanhu avo.
Zvino pamasarudzwa kuti muite mutauriri wesangano iri muchazvikwanisa here imwe zvemuviri mune zvimwe zvinzvimbo muna mamwe masangano akafanana neATUS munozvikwanisa here basa rose rakawanda kudai?
Hongu iri basa riri nyore pakuti kutaura kwatiri kuita Crisis Coalition mubatanidzwa wemaorganisation ese kusanganisira ATUS tinenge tichingotaura zvinenge zvichitaurwawo nemaaffiliate members ende tine rombo rakanaka tine secretariat yakatisimbei kucrisis inotiitira basa redu rese isu chedu chete kutaura nekupa urongwa rwekuti nezvimwe zvinganyorwe nezvimwe harisi basa rinenge rakati one day isu tinongopa political direction asi nevanhu vanenge vachiita basa repacrisis zuva nezuva saka hazvizotidyire munguva yakawanda sezvo kuti tetsimboti misangano pano neapo nenguva dzino idzotitsanangura kuti tinodei kuti chiitwe tichiitawo mainterview pano neapo kana paine nyaya dzinoda kuti titsanangura.
Avo vange vari mutauriri wecrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunhare nestudio 7. Asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti veCrisis in Zimbabwe Coalition vari kurwirana zvinzvimbo musangano ravo izvo zvisinei neZANU-PF.
Musangano weZANU-PF hauna ushamwari uye zvekare hauna kudyidzana neCrisis Coalition. Nhengo dzemusangano weZANU-PF hadzina kuchidzana kwadzinoita nako neCrisis Coalition. Saka naizvozvo hapana pangawanikwa vanhu veZANU-PF vari bhizi kupinda musangano weCrisis Coalition. Aiwa mamemba hatishei mamembers neCrisis Coalition. Zvakare zvinhu zvaakunyadzisa kuti kunyangwa vamapepa nawo kana kuti vanotepfenyura havachakwanisi kunzvera chokwadi nenhema vangoramba vachingoti ZANU-PF pose pose. Hazvina kunaka izvozvo kuisa bato redu munyaya dzisina kunaka nekuda kwokuti munoda kutsvaka kungoti pose paitika chakashata kunonzi musangano weZANU-PF wanga uripo.
Asi vamugwadi Crisis in Zimbabwe Coalition inoti vatsigiri veZANU-PF ndivo vakarwisa nhengo dzavo mumusangano wekubhulawayo uyu.
Vanhu veCrisis Coalition vari kurwirana zvinzvimbo zvavo tinozviverenga mumapepa. Ngavatore responsibility vagadzirise dambudziko rumba mavo kuMDC kukarwiswa vakarwisana vamai kupi vakada kupisirwa mumba kumba kwatsvangirai kurufu zvinonzi ZANU-PF. Vachamisa vakarwisana navamwonzora konzi ZANU-PF. Vamwonzora navakupi vakarwisana konzi ZANU-PF. Vakadzingana muparamende vachinyorirana matsamba kubva kumakanzuro vachidzingana kunonzi ZANU-PF. Nhasi veCrisis Coalition vorwa pachezvavo kunonzi zvekare ZANU-PF. Aewa taakukumbirawo kuti munyare musangano weZANU-PF. Musangano weZANU-PF nenhengo dzavo uri bhizi kuita basa rokuvaka nyika sezvinotaura mutungamiri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo, nyika inotongwa nevene vayo. Ndo basa riri kuita nhengo dzeZANU-PF idzodzo. Iroro kwete zvamuri kutaura izvi hazvina maturo uye mashoko iwayo hatidi kumanzwa zvakare.
Avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday mune nyaya inoti vanhu vanopfuura zviuru makumi mana 40,000 vakavigwa mumakuva echikomo chemhute anova bazi reGlen Forest Memorial Park vanogona kufukunyurwa zvichitevera mashoko ekuti hurumende haina kumbopa mvumo yekuti nzvimbo iyi ishandiswe senzvimbo yekuviga vafi. MuNewsday makare hurumende inoti iri kushishikana zvikuru pamusoro pehuwandu hwevana nevanhu munyika vari kushandisa zvinodhaka ichiti gore rino roga mapurisa akatora zvinodhaka kubva muvanhu zvinodarika madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe $2.8 million. ZimLive.com rinoti vachuchusi vehurumende yeNational Prosecuting Authority nezuro vakati mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vape humbowo vari kune imwe nzvimbo isiri mudare redzimhosva. Vakati zvakare vaChiwenga vape humbowo hwavo muchivande zvisinganzwipi nevanhu vose. VaChiwenga vari kupa humbowo munyaya inonzi vaimbova mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa akaedza kuwana magwaro emuchato enhema ivo vari muchipatara muSouth Africa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda hangu kutaura pane hanzvadzi yangu iyo yataura zvekuti munongogumira kuti mukomana ngaapinde ivo vachirega marara achizara mumatauni ese. Chinhu chandoda kumuudza ndechekuti ngaatarise, usamhanya kublema hose pipe kuti sei isiri kubudisa mvura asingatarise tepi. Ngaatanga atarisa tepi wozoblema hose pipe. Chokwadi chaicho ngaatarise kuona kuti Minister of Local Government ndewei, handiti ndewezanuki, ndiye anofanira kunge achibudisa mari kuti makanzu anyatsokufangishena zvakanaka marara atakurwe. Asi kana achisunga mari makanzuro hakuna kwaanoenda. Ende wozotarisaona kuti vanhu vacho vemdc vakapera kudzingwa vese kurikonewa mamonzora nezanuki. Saka iwe kana nyarara zvako makomenti ako akatodhakwa, nyarara kuti
makadi makadi pa Studio 7 apo vashamarare mose makadi zvenyu, tinokutendai nenyuzi dzamotipa. Ini ndoitwa Severino Makonya. Tinokumbirawo utungamiriri hweMDC vauye vatitaurirwo nyaya iyi zvatiri kungoona pazvivhitivhiti zvokuti pasocial media zvatiri kuona izvozvo kuti Mede Mukupe vari kutaurirana neMDC Alliance kuti vadzoke. Tinokumbira kuti vazotiudzawo chokwadi pamusoro pazvo nokuti tanga tisingachadi vanhu vakamboshandidzana nezano mupati medu, nokuti tetisingachazivi kuti zvava kudzokera chii. Saka tokumbirawo kuti vazotiudzawo ipapo.
Mangwanani mangwanani paStudio 7 pano, mangwanani vakuru vatungamiriri veStudio 7. Ini ndinoitwa Mukume, ndinogara ndiri muJoburg kumushando chibva muna machechecho. Ai, ndine urombo nevanhu vezano pf kana vachitaura kuti hanzi isusu hatinei nemusangano wakaitwa hatitorina chokuita ndiwo. Zvinorevei kana vachiti hatina chokuita ndiwo? Nekuti kumusangano ndo kunokonzera kuti nyika ienderere mberi. Saka kana vachiti havana chokuita ndiyona, vanonga vachiti kudini? Vakomana kana vakorogwe nyika vanhu vezano pf vaka iyo vakatoikorera, ngavape mukomana une zvido zvevanhu atungamiriri aende kumusangano inoita kuti nyika isimuke.
Pazoi vashamarara veStudio 7, handinokurudzira zvambo vanhu vari kuno kudiaspora kuti ngatichirengorega kutaura chete kuti tiri kuda kufota tiri kunoko. Iyo hurumende yachona kana bato rokutonga racho rakaramba. Chava kutodikwa pakutoenda kumusha vanhu vava vandorejista kufota, ndiko kuti mukomana anyatsokunda zvakanaka. tingangohwahwata tiri kuno uku zvakare vanoona kuti mukana wekubira
makadiko ana mukoma Wande ana mukoma Jonga nevamwe vose vepastudio inini hangu ndine question mark nemurungi wemusangano wekuzambief kuti munhu yeye ane chido napurezidendi wake heriyeyi because pamwe pacho haungamboti auye kuzokomishina materminus nematoireti ngaakavharwa zvotoita kunge hamene zvimwe zvinhu zvine musoro zvavatomuunzira ipapo kuri kungoda chete kungomusekesa nenyika havana here chimwe chinhu chine musoro chekuti vangauyo vangamudaidzawo kuti asvikokomishinawo ipapo vaakuita sekunge munhu aya apererwa anongotambira zvese zvese aya zvekuti haachaziva kuti izvi zvinomuvaka here kana kuti zvinomudini ngavafungewo zvimwe zvinhu zvekuita vozodaidzawo purezidendi kuti apa purezidendi apa imbouyawo mumboadhiresawo muchikomishini pane kuti zvinongodaidza purezidendi kuti nematerminasi ese zvinhu zvisina nemusoro wese vanozambiri ngatitirwa mushe
mangwana akanaka ana mukoma Jonga kandimina mukoma Blessings Zulu pastudio 7 ine shangu ndinipita ndiri pano pasouth africa papolokwane tinotenda vashamari moti panhau dzechikwa zvinoitikwa munyika timenyika yezimbabwe tichiti pamberi nokubatana vana vezimbabwe tikwanisa kukunda sanopf ngokuti kana tingarejista kuvhota nouwandu hwedu vana vezimbabwe sanopf tinoikunda ngokuti tanoita kushungudzwa nesanopf taakuda kuti mukomana ambopinda purezidendi nesojamisa vambotongawa nyika vambotungamirira vanhu kuti sanopf tanoita kushungudzwa sanopf tichitiwo zviri kuitika mubatiro emdct radaglas monzoro ratosanikupe dzinongotungana dzega mudanga ngadzitungane kuti monzoro haazivi kwaari kuenda ana direction monzoro kwaari kuenda nekwaari kubva sokuona uri kuenda kupuri kubva kupi unongodzinga vanhu vakadzinga makanzera emdc alliance nasuno vaonesa futi mubato rake mubato rake futi ratungamirira futi kuda kudzinga futi vamwe tinoti vamonzora 2023 ambudi nechino kana one uri ngowaraidza zvenyu nguva ndatenda vamushamari ndindipita zvangu ndiri kutsaura mundikwazisiro vashamari vese vanditeerera studio 7 ipapo ndichiti kwazuvai kwazuvai machinja ane rudo vezanopf handivakwazisi ndo vari kushungudza vanhu vachivawa ndatendanga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vazhinji muAmerica havasi kudzoka kumabasa avo mushure mokuvhiringwa kwakaitwa nyika necoronavirus. Vashandirwi vari kuti vanhu havasi kutora mabasa ari kuramba achimuka munyika. Sei vanhu vasiri kudzoka kumabasa avo uye sei mabasa mazhinji asina anotora? Vanodzidzisa nezvemabhizimisi paDuffry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vanhu vabude mabasa nekuramba kupinda mabasa ndezvekutya kupomerwa COVID-19 vachitizve vamwe vakaona kuti vanogona kushanda zvakanaka vari kudzimba dzavo.
Kune zvinhu zvakati wandei zviri kuita kuti vamwe vanhu varege mabasa, vamwe vanhu varege kusaka mabasa. Chiombeombe chiri kunyanya kuitika ndicho chenyaya yecovid yakauya namashandiro matsva ariko muAmerica muno. Ndofunga pasi rose vari kuzamawo kuita mashandiro okuti shandai kumba kana kuti mazuva mavuya kubasa mazuva moshandira kumba. Zvinhu zvakanakira nokushatira vamwe vashandi izvozvo. Pana vamwewo vanoti ini zvokuchaenda kubasa kunosongana navamwe ikoko, ndakamboshanda mwedzi yapfuura ndiri pamakombiyuta ipapa ndiri kumba kwangu, handichadi izvozvo vobva vamanikidzwa kudzokera kubasa vamwe vanonzi kana vachizodzoka kubasa chidzokai kubasa ike zviri zvati mose mofanira kunge mabayiwa majekiseni ecovid vamwe vari kuzviramba izvozvoti zvirira ndichirega zvangu basa iroro kwozoitawo vamwe vanotiwa ini zvokushandira kumba ndobitirirwa kugara mumba ndomwa ndinovata ndo mune mhuri yangu ndofema kukupinda achida kuenda kubasa kunogara kumahofisi asi kambani yangu haichadi kuti tiuye kubasa vobva voramobudawo mabasa zvichingoenda zvakadaro saka zvinhu zvakati wandei zviri kuitika
vanorarama sei vanhu vari kuramba mabasa ava uyezve vari kurega mabasa
munyika yeamerica mune zvakati wandei zvinoigona kuti vanhu vakwanise kurarama vasina mabasa atinoti magovernment benefits aya atinoziva kuti pane chirongwa ike zvino chokupa mwana umwe nomumwe vabereki vake vanenge vachipiwa $250 pamwedzi woga woga chinofanira kunge chiri kupera pakupera kwegore rinoera asi kuno urongwa hwekuti chipfuurire mberi zvekare zvekare vamwe vari kuramba vanorarama nemari dzavanenge vakasevha nechekare nokuti munhu unenge akasevhawo mari dzake kwozoitawo zvimwe zvirongwa zvinokurudzirwa namakambani nehurumende chinonzi 401k saka vamwewo vanorarama nokukwereta mari zvichingoderi vamwe vanorarama nemapart time job wokuti apa wambosebenza worega zvake asi kuna magovernment departments akati wandei anogona kugama vanhu vaya vaya vanenge vachimboti ndiri kutsvaka basa nhasi vachingonyepera hurumende ruzhinji rwacho
iwo mamiriro ezvemabhizimisi kana kuti zvehupfumi hwenyika akamira sei muno muamerica
mamiriro oupfumi hwenyika anenge ari kutatarika achizama kubuda mucovid sezvinoita sezviri kuitawo dzimwe nyika asi kune zvakawanda zviri kuvhiringa kusumuka kwoupfumi hwemuamerica sokusumuka kwakunofanira kuita nokuda kwecovid inomboti apa yauya apa yambodzakira zvakare tiri kuona kuti kufamba kuri kuita zvinhu zvinopinda muamerica zvatengwa kune dzimwe nyika dzakaita sana china kana kudana africa uku hazvisi kunatso kufamba zvakanaka tinoona kuti mazvikepe zvakangozara kumapotsuku hazvisi kukwanisa kuti zvifambise zvinhu vanhu madhiraivha ari kushayikwa zvekare anokwanisa kudhiraivha manguruva achoni saka ikonomi iri kuzama nopainokwanisa napo kuona kuti yosumuka sei nechirwere checovid chadai kupambira asi tinoona kuti mberi uko kwakati jekei nokuti vanhu vaakuita sokuti vaakuziva kurarama nokushanda mukati mecovid iri payakaita sezvino ndo covid icharamba ichingovapo ichingochinja icharamba saka hurumende yeamerica yakati ngatichirarama necovid ichingovapo asi tichizvidzivirira kuti chisumudze upfumi hwedu
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7
vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu gumi nevana 14 vanofa necovid-19 muzimbabwe vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4367 vachibatwa nedenda iri sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nezuro nevatsigiri vezanupf mubulawayo nezuro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.